Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 31/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, asi wandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi woramba uchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCovid-19, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219 mushure mekunge svondo rapera. Mazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 291. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 1193. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 321 vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2266 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 4122 vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 33273. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 25361. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava zana nevasere kana kuti 108 vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu, asi vari panjodzi huru kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zvepari renyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya ye lockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwaro pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwaro kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nekuizvatoti masocial safety nets zviyaizvi zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa mtema wenye wakuto wanuwa gara mzimba aushandi notuwa nungu buda vachino dini vachino sunza kunzoko kutuwa wana chokuchika zuwa nezuwa saka pade kumweza kwanda tunofana kuhito tukafana ane kutesta kutesta nopu isolata ndo building yacha atee tiki build ayoyo pamsoro pe waru wakakosha u we lockdown atisi kutesta atisi kuisolata wanu atisi kutombo za watu chukulecha pambira sei asikana tijitari isa matesta kaito wa timu ya ya timu ya bora yangaine wanu ndufunga wa 22 9 of them wakaita positive that is about 45% ya wanu
ehe izo zinorevei tijitarisa ichochi kwa taichochi cha muru kutichaka batu kwa nijirwere achema warriors chaida kuenda ku Cameroon kuma kwikwi echan chitasa wandi vatambi vakabatwa nechirwere ichi pane iwo vakavhenekwa
kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45% tiri padambudziko guru nekuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu vanogara nevanhu saka figure iyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva so ndiri kuti summary zvakakosha kuti tive nelockdown asi ngati vake pamusoro pelockdown iyo yakuti izvo zvishande zvatoda kuita
muungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere vecovid-19
mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere checovid-19 yakashota kwese kwaungaende kuHarare kuburuwayo kupi yakashota but pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane covid saka unoona vanhu kana vava kunida admission vanotoenda kune vamwe maguta zviri zvinhu zvisina kunaka takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane covid-19 chechipiri chinonzwisa tsitsini ndechekuti chero vanhu vasina covid-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo
muungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa
unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara wonzi tiri kuda covid certificate yekuti hauna covid unoiwana kupi malaboratory akavhara usiku hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese zvokuti murwere achingosvika achiri kugedha otestiwa kana akawanikwa ari positive oitwa redirect kuchipatara checovid kana ari negative oadmitwa ipapo pane bottleneck inotyisa vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe nemhaka yekuti vanenge vashaya mukana wekuadmitwa muchipatara chavo nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa covid ndo pane dambudziko
vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemdc alliance dr henry madzorera vari parunare kukwekwe zvichakadaro mashoko atumirwa studio 7 neafrican union achibva kuafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere checovid-19 muafrica vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993 vapora muafrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muafrica dunhu resadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline neZuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau neZuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavelas Kumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezvezvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyo sangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro dzatingati pachirungu mawetlands dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamuri kukurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndorimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mangowo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandaridza ndege nengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vava Trump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa 6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare rehouse of representatives rivote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedanda nedzimwe gumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyangwe vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeyiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika vanoona nezveutano muIsrael vanoti nomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nemaviri kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zvuru zana nevakumi matanhatu nevatatu kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi vanhu makumi matatu nemumwe chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuzaya nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende ndinomugamuchira muchirongwa.
Tikuona zviri kuitika munyika, nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 iri kuendera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatsvapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga ari manhamba yamashomo. Ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesta sekutesta kwatirikufungira kuti inofanira kutesta, manhamba azi yanga akadarika paari.
Tichitarisa basa ramunoita sevatsvapi venhau, panoitwa mameeting nemapress conferences aya akasiyana-siyana, munenge makazara mese muchitsvaga nhau. Pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinozama asi zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri mutapwe nhau, MEA reporter, ngomutenda shamwari, president vari kutaura ma6 kufanira kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama rapresident, ivo president vakatarirawo. Wese anoda kutora feti ya president. And especially for a test of the beginning,
Ndi api matambudziko amungati ruzhinji rwevanhu vari kusangana nawo pasi pechirongwa chelockdown?
Chekutanga injara. Ivo vanhu vari kuti zviri nani tiurawe necovid pane kuurawa nezara. Nyati vanhu vari kuti tisine vana mudzimba, vana vari dachikafu. Hurumende yati vharira mudzimba. Yati tisu tisaenda kumabasa, tisaenda kune mamwe madhorobha, kunomushanda kana kunotsvaga, tisatengesa mumastreet mumhanditi. Asi chikafu tochiwanisa. Zvimwe zvese izvi zvavanozochema nazvo zvekuti maPPE. Zviri sekondari nyati kwavari zvimwe zvikaizvi havatozvikwanisi kuti havatozviafodi havana hazvipo pabhajeti yavo zvinhu hazvitokwani pabhajeti yavo mari yavanenge vanayo haitokwani kuti vakwanise kuti vaise hand sanitizer kana kuti face mask yemhuri yevanhu 6 yeti mafase mask mamwe ayaya anenge achida kupfekwa only for a few hours saka vazosikwa bhajeti Zimbabwe hasikati tasvika ipapo tiri nyika ine ikonomi ichiri yakafa inoda kugadziriswa ine vanhu vari more than 90% vasiri kuenda kumabasa saka hatingakwanisi kuita sei kuti tiexpecte kuti mhuri iise pabhajet zvinhu zvakadaro zviri sekondari kwavari zvavatombozvipfunge izvi kana vakapiwa wavo pamwe nemaNGO vanenge vanayo hand sanitizer mumba asi dzimwe nguva kakawanda kachina vanenge vasina mvura chaiyo chaiyo mudzimba lockdown yekutanga pane vakaenda kumataredzi mhosva vachinondoda kuti hurumende imeke shuwa kuti kumba kune magetsi kune mvura panokudzana wai nenyati kune nzvimbo dzinana budiriro kuchitungurisa kunana Bulawayo kucounty park dzagara dzisina mvura ichibuda mumachep kubva 2005
aiwa mhuri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda vaLeopold Munende nekupinda muchirongwa mutauriri wesangano reYoung Journalists Association nemika vateereri aiwa tinokutendai zvikurusa nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana tosangana zvekare pano pane pfinyiro yestudio 7 nemusechipiri 8-9 PM mhuri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection mwine ni Maikove anokoneka ine mfaro ndiri niwe ni Maikove muri we Zimbabwe tosangana nemusechipiri bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Maneru akanaka vatereri nditanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero sekukurimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe nasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru mufundisi David Simango mubvunzo uripo sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa namwari kudarika mamoslem
tinotenda nomubvunzo uyu chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nekupembera mukunamata kwavo nekuti mambo wavo Jesu Kristu wakataura pana John chapter 14 verse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asino kwandiri saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti Jesu mupenyu nekuti mambo wavo ndiyo nzira inoendesa kuna baba saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna mwari
izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam.
Zvati siyanei vanhu vechiMoslem nevezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nekuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira. Nokuti chokwadi hazisi nzira ba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chearab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechikristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuChipinge kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuHwange kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe. Chinoitika ndechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, kuvanhu vakasiyana siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat ivo votengesera mafuta, towirirana sevanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari. Panodikanwa kuti pave nokugovana kwokwanaka kwehupfumi hwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechikristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaikutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba wekuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangadi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechikristu, munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechikristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechikristu hazisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungatovapinda mudanga remwombe wototi ndatova mwombe. Kuva munyika yechikristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechikristu nechiMoslem.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati.